Sangano ravana chiremba vanorira kodzero iri rinoti vamagaya vakatadza kuita izvi richavasungisa. Vamagaya vakaudza nhengo dzechechi yavo nezuro kuti vakawana mushonga uyu vachishanda nevamwe vavo vanobva kunyika yeIndia. Vamagaya vanoti zvakatora makore maviri etsvagiridzo kuti vawane mushonga uyu uyo unogadzirwa kubva pamiti inowanikwa muno munyika nekunyika yeMozambique. Asi sangano rezadhr rinoti zviri kuita vamagaya hazvina kunaka sezvo zvichigona kukonzera kuti vateveri vavo nevamwewo vanhu vazorega kunwa mishonga yavakapiwa nana chiremba votevera zviri kutaurwa navamagaya izvi. Mashoko avamagaya asvoropodzwawo nevanhu vakawanda munyika. VaBig Boy Manasa vanoti kuita kwavamagaya kuchaurayisa vanhu vakawanda vanovatevera. Inzu dzinotsigirwa navaElvis Karonga ava vanoti vamagaya vanofanirwa kuzozvirova dundundu kana mushonga wavo wagamuchirwa nebazi rezveutano munyika.
Hazvina chokwadi kusvika vanhu vazvipuruva kuti mishonga yawani. Nezvechokutanga magaya ngatanga ambomira kumhanya kuparidzira kuti ndawana mishonga weedira kana asati asvika kubazi rezveutano. Ndo chete nekodzero yokumuudza kuti mushonga wakawana wakukwanisa kunge uchirapa kana kuti kunge uchitedza chirwere cheedi, kwete zvaakutitaura izvozvo. Zvabotimirira izvozvo.
Mumwe mugari wekukaroyi vatinache mazi vanoti vamagaya varatidza kuti havasi vemweya sezvo vave kushandisa midzi yen'anga nekudaro havafanirwe kuteererwa.
Hanzi muti unowanika muzimbabwe nemozambique chete. So uchinonzi eprofeti kana akuita zvemidzi nechiitira arerekera kunanga lai.
Vakaronga vanoti vamagaya vanofanirwa kushanda nebazi rezveutano votora vanhu vari kurwara nechirwere cheAIDS vovarapa zvonyatsoonekwa kuti vapora vasati vazvipembedza.
Kana iye achiti ane mushonga weAIDS asati atanga kuparidza kuvanhu kana kuparidza muchechi mazinge mushonga adi kuenda kuHarare Hospital kana kuenda kuparire Nyatwa, unosvika unokumbira kune vemutemo handizika nebazi rezveutano kuti no isisuka inini samagaya ndiri kukumbira kuti ndomborapa vanhu ava, vanhu vanhu vachapupura pasi rese rino kuti inini ndakukwanisa kurapa chirwere ichi. Kana vanhu ivavapora vachazova chipupuro kune dzimwe nyika kuti no kuno kuzimbabwe kwaane munhu anokwanisa kurapa chirwere cheii nekenya.
Asi mumwe mutendi vaRenia Tsiramba nepasi vanoti vanhu vasakurumidze kusora vamagaya sezvo Mwari vachigona kushandisa munhu kuuya nemushonga wezvirwere zvisingarapike. Bazi reNational AIDS Council kana kuti NAC rabudisa chiziviso chekuti vose vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa utachiona hweHIV varambe vachinwa mapiritsi avo sezvavakataurirwa kumakiriniki nekuzvipatara. Bazi iri razivisawo kuti hapasati pawanikwa mushonga wechirwere cheAIDS vachiti kana paine munhu anoti ave nemushonga wakadaro unofanirwa kuongororwa nevana mazvikokota nekubvumidzwa nebazi rehurumende rezveutano. Pari zvino vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nechidimbu munyika vari pasi pechirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa utachiwana hweHIV and AIDS. Studio 7 yakudikana kubata vamagaya pamusoro pemashoko avo aya. Hurumende haisati yataurawo paimire panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.